Vachinyora padandemutande reX vanoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations Human Rights Commission vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanhu vose vakasungwa uye kupa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Asi vachitaura neStudio 7 mazuva mashoma adarika, gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati:
"Ini ndikazozviti ndini ndaminister of justice ndakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai, ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu."
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International nereHuman Rights Watch anoti vanhu vanodarika 160 vasungwa pamberi pemusangano weSADC uyu kubva musi wa16 mwedzi miviri yadarika. Vakasungwa vanosanganisira murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare naMatai Kwekweza, munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere, avo vanoti vakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Kunze kwekuitwa kafira mberi, vaChere vari kurambidzwa kuti vaonekwe navana chiremba vavo. Mutauriri wemagweta ari kuvamiririra eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti vave kudzokera kumatare kuti vaChere varapwe.
"He suffered extreme tissue injuries anogona kukanganisa itsvo dzavo, makidney dzavo, saka ndo zvanga zvichida kukurumidzwa kutariswa nemadoctor akazvimirira. Saka musi wa10 August madoctor akarambidzwa kuona mukoma Robson Chere."
Ko, zvinofamba sei kana munhu achida kuonekwa nachiremba wake ari muusungwa? Tabvunza vaZiyambi.
"Kumajere kwedu kunaana chiremba, tinaana machiremba vese naana mazvikokota. Kana zvazonyanyisa kuomarara, pane zvanyinyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatatu, ndo pangazonzi rega titi muunze chiremba wenyu, asi kune zvese."
Vamwe vakasungwa vanosanganisira mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba nevamwe 90 nevanomwe. Bato riri muhurumende neANC reDemocratic Alliance pamwe nerimwe rinopikisa muSouth Africa makare reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF ari kukurudzira SADC kuti ipindire kana kuti hurumende yenyika yavo ikurudzire kuti musangano uyu uitirwe kune imwe nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamuJodzi Mutandiri vanoti zviri kuitwa nemapato aya zvakakosha zvikuru.
"Zviri nani kuti pane vamwe vanhu vari kuona zvakanaka zvakaita sevana kosatu nevamwe vanoita zvekodzero nevamwe vemapolitical party vari kuti aiwa hurumende yeZimbabwe zvamuri kuita hazvina kumira zvakanaka."
Asi mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaClayson Monyela vaudza vatori venhau kuti hurumende yavo haina simba rekuti musangano weSADC ubviswe muZimbabwe uchiendeswa kune imwe nyika. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC.
"Nyika inoyi haisi yevazhinji, nyika ndeyo vashoma, nyika ndeyo vanozviti vene, nyika inofanira kuva yevese kwete vene. Saka irori ndo dambudziko ratinaro, kana risati ragadziriswa nyika ino icharamba ichifamba nenhandasini, kana kuti icharamba ine mateya ichirova matama enzira."
Asi vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanopikisa ndivo vari kuita hwembudzi kuzvarira paruzhinji kuti vatandirwe imbwa.
"Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru, ivava vanozviti CCC in their different colors. Ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha, ndo paanoti karamata karamata, akakwira pamusoro peTV, akawisa chino, akarova mai nomugoti, akaita sei. Ndo dambudziko ratiinaro. Hakuna une vavariro yekusunga munhu usina mhosva."
Asi vanopikisa vanoti mbada kana yada kudya vana vayo inotanga nekuti vave kunhuirira kunge mbudzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.